kuti mutombo uyu mutombo wakanaka chaizvo. Wandikati pachirungu uri long overdue because tinoona kuti zvunhu zvinofanirwa kugara zviripo sematauro anenge achitobumbira redoni temo reZimbabwe.
Asi tichitarisa iwo mutongo iwoyo, pane zvaunoshandura here panyaya iyoyo yamuri kuti zvinhu zvagara zvachifanira zvichiitwa?
Kushanduka kwezvunhu tichaona kuda kuchaita kuchiita mbichana mbichana, but handioni senge kuchashanduka like kuti mangwana chaizvo zvashanduka, but judgment andikati nechirungu it's positive and inotendesa mune direction iri right, nekuti zvunhu zviri mubumbiro remutemo and zvunhu zvinofanirwa zvakaitwa kunana 2013 pakaiswa bumbiro remutemo iri, and nezviri kuitika muZimbabwe zvokuti tinoona pachiitika amascandal anenge achiitika, ndiona senge kuda zvunhu zvekuti zvinokwanisa kuinza rushanduko mumaonero atinoita mutemo kana chitasa mavice president nemaministers.
Tiri kuona kuti mutongo uyu uri kupa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi negweta guru rehurumende mazuva anokwana kuita 45. Zvii zvatingatarisira mukati memazuva iwaya?
Ndikati chakanakira mutongo uyu, mutongo une matime frames, saka pakasaitika chinoitika munguva yatarwa nedare, ivo vanhu vanzi vagadzire mutemo uyu vanenge vari yatingati contempt of court. Saka kana vari mucontempt court zvinoreva kuti vanopa kusungwa dare kuti vazidza dare. Saka munguva iyi inopfuura ndikuona hangu kuti ivo vehurumende vanogona kuzodzokera zvekare kumatare mhosva vachikumbira kuda yandikati extension kana kuti kukumbira kuti izvo zvinhu zvimbodhilewa nematakisi aanonge achiita, but dare rataura kuti panofanwa kuitwa code of conduct, and code of conduct hachingavi chinhu chokuti chingava chinhu chisatonedze stereki ivo vehurumende, because chinofanirwa kuzoongororwa zvekare neparamende.
Tichiona kuti mutemo uyu waifanange wakaiswa pasungwa bumbiro remutemo makore angadai akuda kutosvika 10 bumbiro idzva remutemo ravepo, chii chikuru chakaita kuti pasatorwa nhano dzekugadzirisa?
Ini ndinoona senge kuti zvandinongogara chikotaura kuti vanotitonga vangave mavice president kana maminista vanhu vasinganyanyokoshesa yandikati hunhu kana kuti mahuman rights in general, but tinoona sekuti hurumende yanga isingadi kuzvisungirira zvekare nokuisa mutemo uyo womuparamende unoongorora iwo mavice president nemaministers nemadeputy ministers, nokuda kwokuda kwezvimo zvimwe zvatinogara tichingoonawo mazuva ano zvichiitika, kunyanyanyanya masikandare anenge achiitika emadzimai, kunyanyanyanya masikandare amwe atinge achimbonzwa ekubiwa kwemari necorruption nedzimwewo futi amakomendi anozvidza hunhu kana kuti mahuman rights anoitwa navamwe maministers mumaplatform akaita sana Twitter. Saka ndiona senge vanhu vanga vachingozeza kana kuti vanga vasingatodi kuti zvinhu zvakadai sewo zviitike nekuda kwehunhu hwevanhu vari kutitonga.
Tichitarisawo chikamu chemutemo ichochi chiri kutaurwa chavari kuti under section 106, zvii zvamungataura pamusoro pechikamu ichochi?
Chikamu ichi che106 constitution chinototaura yandikati nechirungu in clear terms kuti chiri kuongorora inonzi conduct of vice presidents maministers nemadeputy ministers, and chikamu chinototaura kuti every vice president or minister kana deputy minister must act in accordance with the constitution, and tozoona kuti muconstitution medu mune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa kunyanyanyanya nyaya dzokuzvibata with dignity zvisingazvidzi kodzero dzevanhu muZimbabwe. Hachitazvi kodzero dzevanhu, tikutarisa zvekare nyaya dzinosanganisira nyaya dzecorruption nenyaya dzinosanganisira kuzvidza tingati macivil liberties dzatinozoona vamwe vachikwezvera yatingati political violence kuti iitike kune vanhu. Saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichitaurwa nebumbiro remutemo zvinosanganisira izvozvo, but iro bumbiro remutemo chairo harizodziki-dziki richizonanga kuti conduct iyi ndiyo inenge iri kana kuti misconduct. Inozopa maministers kana kuti inozopa hurumende kuti ibudise inonzi code of conduct, and iyo code of conduct yacho inofanira kuve iri an act of parliament, meaning kuti unongofanira uri mutemo uchadzikwa neparliament